manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezanu PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaizvo. Izuva rinongotisangadza kuti vana veZimbabwe isu vechidiki tine ramangwana tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tanga rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru ratinogara ratinokurukura zvemhingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaite kuitira kuti tipedze matambudziko atichisangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka madrugs mitoriro nezvimwe zvakawanda wanda. Imi matambudziko amungade kunonge dzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushayikwa kwamabasa, kunoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kurega kusanganikwa nazvo nevechidiki.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba Munangagwa ari kutaura zve 2030 leaving no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya tinoramba tichikukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika. Zvii zvingaitwe kuwandudza mangwana edu? Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, angava basa rekuvaka, mabasa ekuita makapenzi ekuita plumping, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzanu PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarevekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwamaZininga, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema senda ridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripowo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira maCitizen Citizen Movement, chakutsana ngurai ipapo mushaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kumazininga. Isu vacho vechidiki hatisi kuenda kumabasa. Mukacherechedza mushaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa. Vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants ataingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti. Hazvichaitike izvozvo mukomazi. Vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti, vatengeserwa misika nevabereki vavo, vatengesa madomasi nemavegetables kuti vana vaende kumayunivhesiti. Havachakwanise kuti vawane chekuita.
Saka chekupemberera apa ndechipi mukoma?
Zuva iri hapana mhemberero, hapana chekupemberera. Ipapo ndichida kuti ndiendele mberi, muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vaakurorwa vachiri vadiki. Vamwe vacho varitadza kupedza zvikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs. Muri kuona paakusangana nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukoma. Iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera.
Manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo, imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki?
Zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023. Vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiri wavo ane vision, Advocate Nelson Chamisa, asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya. Hatinoti iko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyandigere, but muchaona kuti varamba vari pamudyandimire.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John vachitaura vari parunhare kuHarare. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change, MDC, inotungamirirwa navaDouglas Monzora, rinoti kunyangwe hazvo vachiteedzera zuva iri, riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika. Mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC, Letubuhle Ndlovu, vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga. Vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi. Vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro. Vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona rekumisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu, zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda. Mumashoko avo vaMona vakati kambani yeUrban Connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa, izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kwadi hurumende yatora danho rakanaka, asi kana tikatarisa masure uko akonzera ndiani, anopa route authority ndiani, anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani, zvese izvi zvinobva mubura rehurumende. Kureva kuti Ministry of Transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka, nekuti kana bhazi rava risina passenger insurance, mutemo weRoad Motor Transportation Act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofanira kunge ina mapepa ese. Yakare mapepa ese aya anoongororwa naMinistry of Transport, ozoongororwa neMinistry of Home Affairs. Saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka. Mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaridha richinosvika kuBedbridge, imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa, kureva kuti ndivo vachitanganisira vakuru papapo.
Danho iri rinobatsira zvakadii? Takamboona richiitwa zvakare kumashure uku.
Bhazi yakamboitika mashure takambozvitaura, zvinogona kubatsira apo nepapa patirambi, asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka kuti kana munhu akambopiwa chenge dzeusiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekusasenda hunde zvinobadira asi chimwe chatakazvionawo zvakare ndezvekuti mukasasenda mr a tikasangwa raiyo mr a mabhazi ati awaisa kuti anogona kuvatera mabhazi ati awaisa kuna mr b kana kuaisa kuna mr c saka isu tasasenda mr a akatora mabhazi ati akaisa kuna mr b saka neimwe nzira suspension yorati tichinyatsotarisa zvana kuti wanyatsouya namazvo here zvorati kana munhu asuspendwa ngaasuspendi achigadzirisa zvakare iye hurumende ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndevekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiitaura ngauregere kutasonezvemutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kuinzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasenjes tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika minista anotezengouya kana tachinge paita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza isu tiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare. Mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica. Mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mapiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi. Tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusorosoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa. Mumwe murimi wekumhangura mudunhu rematunaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha.
Iye zvino mvura yacho yawandisa pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutoboora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita.
Vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa grade refodya zvinozovawanisa mari shoma.
Izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira grade racho.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu rematunaland east vacrispen chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi. Mukuru werumwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya.
Mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya. Kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika.
Panyaya yekupiswa kwefodya amai jiti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma.
Nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro. Mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane. Iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya.
Mutauro webazi reforest department munyika Valuis Radzire, vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore.
Muchauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya retobacco industry and marketing board kana kuti TIMB muzvari Cheresani Moyo vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvevamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatudzo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza pati George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu. Ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita. Maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobacco. Ndairima papurazi ravabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku nokuti ndaiona kuti maprojects angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe atizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona pekurima.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndingangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndakange ndanga ndisati ndaroorwa zvangu uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Handisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vesakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unetuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana kunyangwe zvemabhuku zvikaramba. Hatisi kuti munhu wese ngaite degree, munhu wese ngaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza, ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako. Unoenda unosona kana uchigona kusona, unoona kuti ini ndinofarira zvipi. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira, kana uchigona kubika unoenda zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend, unganogona taiwa. Inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nii kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning, unoenda unoita ka degree kako ka diploma kako, kunyangwe irisiri degree kana diploma unokwanisa kuenda unodzidza paindernet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako uyezve urege kuva dependent pavanhu kuti mari ndichapiwa nemurume. Ko murume akamuka akaremara gumbo akachikoka, iwe haukwanise kunge uchiprovider for the family. At the same time unewo vabereki rako. You cannot expect kuti murume wako angarie anofuta zvemabhiuza kwe kuti baba wako wakarwara oti murume wangu ndiye futa anobhadhara. Saka ngatidzidzei vasikana angange kudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko. Zvinotibatsira ramangwana redu.
Pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvinhu zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa.
Kuno kuseku mutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa yedu hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa. Asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke. Unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuZimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukacharja mari yako unowana mari yako. Handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke. Kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurarama nekuruka musoro mabasa emaoko. Nokuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasi pemuti kana madreads unorukwa 15-20 kunokurukwa kunoda 170. Saka chinhuudzai kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here.
Ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba 12 vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey. Chirongwa ichi chichaona vanhu 500 vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa1 kurume. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaivakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga. Vanhu vakawandisa zvikuru ivavo. Nyika yedu iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga. Nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyoyo vashoma. Zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma. Mishonga yacho mishoma. Saka zvese zvakasungwa ipapapo. Saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600. Zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu varikuda kurapiwai. Saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza.
Tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening. Munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ninge haufaniri kupinda muchirongwa ichi, ninge unofanira kupinda muchirongwa ichi. Nokuti pakudaro tichakanganisa. Varipo mwana vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai. Vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vonoitiwa. But harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminate vanhu zvemhando iyoyo. Saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo. Wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreenwa. Kana wana mukana aitiwe yake hapana zvokuzviita. Vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda. Tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi. Saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete. Pane mamwe maplayers arima anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe. Saka ndopanopinda hurumende ipapo.
Hurumende ingaita sei hapa Dr. Madzorera?
Hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo okubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha.
Tiri kunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete. Ko mamwewo matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti zvotoda kuenda kunoitira kuHarare ngavagare nzvimbo imwe chete vaite, vasaweste nguva vachisumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ngavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kuda cataract operation. Munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatariva vaya 60,000 varuda kuoparifwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara, sekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga. Zvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr Henry Madzorera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanga anwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Umwe mpepeti wemutambo unonzi Family Riots, uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare, vaStephen Motsago, vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana-siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kuMashonaland West. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kukatarisa vana Dokas Moyo ndeveguno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana-siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium neseating capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde, vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisine nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai, timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.